This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 2 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Komiti yeparamende inoona nezvemari inoudza chikwata cheInternational Monetary Fund chiri muZimbabwe kuti IMF igadzirise ukama hwayo neZimbabwe kuitira kuti nyika ichitanga kukwereteswawo mari nebhanga iri.
Banga guru renyika rinoburitsa mashoko ekudzikamisa hana dzeveruzhinji kuitira kuti vasarohwe nehana vachifunga kuti mari dzichashaikwa mumabhanga.
Veruzhinji votaura zvakasiyana-siyana pamusoro paamai Joyce Mujuru avakafanobata chigaro chekutungamira bato reZimbabwe People First.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzekomiti yeparamende inoona nezvemari dzaudza chikwata cheInternational Monetary Fund kana kuti IMF chiri kushanya munyika kuti hadzisi kufara nekuti sangano iri harina zvariri kuita mukubatsira nyika nemari kunyange hazvo Zimbabwe iri kuita zvose zvayakanzi iite pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi cheIMF chaita musangano nekomiti iyi apo nengo dzeparamende dziri mukomiti iyi dzati hadzisi kufara kuti IMF haina zvairi kuita kuona kuti Zimbabwe yatanga kuwana rubatsiro rwemari kubva kuIMF neWorld Bank. Sachigaro vekomiti iyi vaDavid Chafika vaudza chikwata ichi chiri kutungamirwa navaDominico Faniza kuti chirongwa cheStaff Monitored Program chakatanga panguva yehurumende yemubatanidzwa muna 2013 uye kusvika pari zvino chiri kungoenderera mberi. Vati munguva pfupi inotevera nyika inenge yave kugadzira sarudzo uye hapana achazenge ave kutarisa nezvechirongwa ichi kana IMF ikasabatsira nekuti munhu wese anenge ava kuita zvesarudzo. Imwe nengo yekomiti vaSamson Mukanduri vatiwo IMF inofanira kudzora mwoyo kuti Zimbabwe ikwanise kuwana rubatsiro sezviri kuitawo dzimwe nyika dzinotambura. Asi vafaniza vati hapana rubatsiro ruchapiwa Zimbabwe kudza mari yabhadhara zvikwereti zvayo kuIMF. Vatiwo Zimbabwe inofanira kugadzirisa ushamwari hwayo nenyika dzayakakwereta mari vachiti nyika idzi inhengo dzeIMF uyewo ndidzo dzinotora danho rekuti Zimbabwe yobatsirwa here kana kuti kwete.
You have to pay back the arrears.
Munofanira kubhadhara zvikwereti. Hapana zvatinokwanisa kuita kana musati mabhadhara zvikwereti zvenyu kuIMF, World Bank neAfrican Development Bank.
Vatiwo nyaya iripo haisi nyaya yechikwereti chete asi kuti dzimwe nyika dzinoda kuti Zimbabwe igadzirise nyaya dzekutorwa kweminda sezvayakatsidza kuita mubumbiro remutemo wenyika. Vanoti havaone chingatadzise kuti Zimbabwe ibatsirwe neIMF, World Bank nemamwe masangano kana izvi zvikange zvaitwa. Vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vanoti nhengo dzeparamende dzine kodzero yekutsutsumwa neIMF sezvo pasina zvavari kuona zviri kuitika paupfumi kubva pakatanga chirongwa ichi.
Financially we are in a very serious situation. Saka vane right yekubvunza izvozvo because se economy hatisi kuona tikuita fanika tiri kuresponda zviri positive kumareforms eIMF.
Vanotiwo hapana ruzivo rwakanyanya pamusoro pechirongwa ichi uye chinodiwa chete inyaya yekuti nyika igadzirise zvinhu zvayo kuti isapedzisere yave kuenda kumasangano akaita seIMF kuti iwane rubatsiro.
Tine dambudziko rekuti tabatirira zvinezvi kuIMF nokuti tatarira takanzwa chimbonzi look east zviya kunzi tarirai kueast. Tarirai iko zvinhu zvitaona kuti tanyatsobatirira kwatioda kuti tinofungwa kuti tichabatsirikana nako kuwest. Saka zvinhu zvacho zvinodawo direction iri clear yakadzama ine uchenjeri mukati.
Zimbabwe ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni masere kumasangano akaita seIMF, World Bank nedzimwe nyika. Izvo zvave kuitadzisa kuwana rubatsiro rwemari, zvinove zvaita kuti upfumi hwenyika husasimuke. Vafaniza nechikwata chavo vari kuongorora chirongwa cheStaff Monitored Program pamwe nekunzwa pfungwa dzehurumende, vemabhizimisi nemasangano akasiyana siyana, uye vachandotura gwaro ravo kubhodhi yeIMF muna kubvumbi, apo pachatorwa danho rekuti Zimbabwe yobatsirwa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya nhasi vaburitsa gwaro kuvatori venhau vachiedza kudzikamisa hana dzevanhu, vachiti zvinhu zvakagadzikana kubhanga reBarclays Bank zvichitevera chiziviso cheBarclays Bank PLC yekuLondon kuti yave kutengesa mabhanga ayo ose gumi nerimwe ari muAfrica kusanganisira remuZimbabwe. Mukuru weBarclays Bank Zimbabwe vaGeorge Guvamatanga vanotiwo zvinhu zvakagadzikana mubhanga ravo, uye vakatowana mari inopfuura mamiriyoni matatu nezviuru mazana manomwe mugore ra2014 kusvika 2015. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kunyatsogadzikana mabhanga, vanhu vachiti vave kushaya mari uye mamwe maATM machines achinziwo anga asina mari. Bhanga guru reRBZ rati izvi zvakakonzerwa nekuti mabhanga emunyika haana kutora mari yakakwana kubva kuRBZ. Mukuziya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Zimbabwe, avo vanoti zvaitwa navamangudya ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa neRBZ kana pachinge patarisirwa kuti pangaita kusagadzikana mumabhanga.
Basa rebhanga rega rega, central bank yega yega munyika dzese, kuona kuti munyika yamo mune financial sector stability. Zvinowanzoitika ndezvekuti pakaitika mashoko asina kunaka anobata bank X anogona kuaffecta stability, zvoita kuti madepositor amhanye kumabhenga achida kutora mari dzavo nekuti anenge achitya kuti bhanga rinogona kuzonge richidonha. Saka I think zvaitwa necentral bank zvinobatsira pakuti zvinogadzikana, zvinogadzika hana dzemadepositor, hana dzemainvestor, zvoita kuti at least munyika murambe mine stability kunyaya dzemabhanga edu.
Barclays Bank PLC iri kuti iri kubuda muAfrica kuti inyanyoita hayo bhizimisi muBritain nekuAmerica, zvingakonzera matambudziko akadii kuZimbabwe?
Zvinogona kukonzera madambudziko ekurasikirwa neconfidence mufinancial system yedu. Nekuti kana Barclays Bank International yakubuda muZimbabwe, zvakureva kuti chikamu chachine Barclays International chakutorwa nemashareholders emuno muZimbabwe. Manje dambudziko riripo nderekuti manguva yapfuura mabhanga ari locally owned anga achiita matambudziko ekusange achimanage fambiswa zvakanaka, nyaya dzaya dzatinoti pachirungu poor corporate governance, nyaya dzemainternal control anenge asina kumira zvakanaka. Saka kana Barclays Bank ya locally owned, zvinogona kuita kuti madepositors vanga vaine mari, mainvestor vanga vaine mari muBarclays vasade kusiya mari dzavo dziri muBarclays, vanhu vakawanda vasade kuita business neBarclays, zvoita kuti pawe neloss of business kuBarclays, zvoita kuti even pawe neka bank run kekuti vanhu vakutora mari dzavo kuBarclays vachisa kumainternational bank.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare.
Veruzhinji vanoti bato idzva reZimbabwe People First iro riri kufanotungamirwa nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru runofanira kushanda zvakasimba kuti rikwanise kubvisa hurumende yeZANU-PF iyo yave nemakore makumi matatu nematanhatu iri muutongi. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji vataura nestudio 7 muHarare vanoti amai mujuru avo vakaparura bato ravo reZimbabwe People First nezuro vanofanira kusunga dzisimbe kuti vakwanise kukurira ZANU-PF musarudzo dzemuna 2018. Mumwe wavanhu ava ndivabevhen Chihuri avo vanogara mumusha wemabvuku muno muHarare. VaChihuri vanoti amai mujuru vane mukana wakakura kwazvo wekutora masimba kubva kuna vamugabe.
Kushanda kwa wakaita nehurumende iyi vane zvombo zvinogona kunga zvakakwana kuti vagone kupidigura hurumende yavamugabe iyo vachigona kuzotora vanhu vakati kwandei kupfuura vari kuZANU-PF kuburikidza nyangwe nemafunctions ari kuita.
Zvataurwa navaChihuri zvatsinirwa navakudzanai musena vanogara kuWestgate. Vamusena vati amai mujuru semunhu anga ari muhurumende kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 vave munhu ane rutsigiro rwakakura kwazvo kune vari muchiuto avo vakabuda pachena kuti havadi kutongwa nemunhu asina kurwa muhondo yerusununguko.
Mukana uripo wakakurisisa chaizvo nokuti vanhu veZimbabwe vasvika panguva yekuti varemera vakuda imwe alternative solution, alternative leader kuti avabvise musystem yaiswa neZANU-PF iri discriminatory, iri racial at the same time.
Mushure mekuparura kwavakaita bato ravo, mumwe mutsigiri weZimbabwe People First amai Patience Madzima vakati amai mujuru ndio vega munhu anobva kubato rinopikisa anogona kuita kuti munyika muve nerunyararo kana ZANU-PF ikakundwa musarudzo.
Amai mujuru vane vanhu vese
Asumwa mugaro weMuHarare vaEdgar Gweshe vanoti amai mujuru vanofanira kuzvichenura panyaya yekubirwa kunonzi kwakaitwa sarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero. MDC inotungamirwa naMogen Tsvangirai inoti sarudzo dzapfuura dzakabirwa zvemhando yepamusorosoro asi vamugabe nebato ravo vanoti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena.
Hapana chakawanda chingati chingachinji nekuya kwaita nenyaya dzezvinotumirwa inyaya chispeciali takatarisa nyaya kuti kupinda kwavo ivoyo kuita impact kwavo kunoenderana nekuti vatambirwa zvakadini nevanhu. Saka apa tikatarisa nyaya kutambirwa kwavo nevanhu tichitarisa rwakabva ruya tinoona kuti vanhu havakwanisi kuti vanyatsosvika pakuvatambira vachivaregerera vachivatambira semunhu awamba futi kana kuti madonzwa mastatements achavaitaura munhu arikungokumbira uregerwa ake asi haasi kunyatsotaura chaizvoizvo kukanganisika kwacho kwaitika tine nyaya dzekubirirwa kwebaelection tine nyaya dzekurayiwa kwevanhu ivo pane zvavamunhu vasi kuzvichenura asi havana chavati vataura chekuti tingati vanhu vangati naarimaimuchuru tine munhu mumucha zviri kuita seunge ii ZANU-PF yakareka.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reCoalition Against Corruption vateri mutsvanga vanoti amai mujuru vane dambudziko rekuti vakanga vari muhurumende yeZANU-PF yavanoti yakashungurudza vanhu kwenguva yakareba.
Ndifunge kuti vanhu vangaite marema nekutadza kuona kuti mai mujuru munhu anga achidya nekushanda neZANU-PF saka ndioni kuti pangava pane chandingati chachinja nekuti munhu aivemo kubva 1980 achisenza achibata nebato reZANU-PF.
Zvichakadai mupepeti webepa nhau rethe Observer vaBarnabas Tondlana vanoti amai mujuru vanofanira kubatana nemamwe mapato anopikisa kana vakamira pachokwadi kuti vari kuda kunyorora zvizvarwa zveZimbabwe kubva mumadhaka mazviri.
Kana mai mujuru navaTsvangirai vakabatana vane mukana muhombe wekubvisa vamugabe kubva pachikara nokuti tinofanira kuona kuti vanhu havafanhi kurwira mhembwe vasati vaibata kurwira chitaka chemhembwe vasati vabata mhembwe yacho.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mapato anopikisa akapinda musarudzo dzemuna 2018 asina kubatana zvinopa ZANU-PF mukana wakakura kwazvo wekukunda musarudzo idzi. Zvichakadai vatsvangirai naamai mujuru vakabuda pachena kuti nharurano idzi hadzisati dzatanga uye vatsvangirai vakatoudza vatsigiri vavo kuti vagadzirire kupinda musarudzo dzemuna 2018 vakazvimirira sebato reMDCT kunyange hazvo mapato ese anopikisa hurumende achiti akazvipira kubatana pamberi pesarudzo dzemuna 2018 hapana chinobatika chaati aita panyaya dzenhaurirano dzekumba mubatanidzwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa eMalawi anoti vanhu vane chitsama vakapisa varume vanomwe vakafa vachivapomera mhosva yekuita zveuori mushure mekuwanikwa vaine mapfupa evanhu. Mukuru wemapurisa mudunhu reSanje riri kuchamhembe kweMalawi vaKebbi Kaunga vaudza vatori venhau nhasi kuti vanhu vemudunhu iri vakaunganidza varume ava nezuro ndokuvapisa nemoto. Mapurisa anoti ari kuferefeta nyaya iyi asi hapana ati asungwa.
Vezvematongerwo enyika vari kuenda kudare repamusoro-soro vachipikisa kusarudzwa kwavayoweri Museveni semutungamiri weUganda. Vakapinda panhamba yechitatu musarudzo idzi vaAmama Mbabazi vasvitsa mapepawo kudare iri vachiti vanhu vaityisidzirwa uye sarudzo idzi dzakabiridzirwa. Vakapinda pachinzvimbo chepiri vaKiza Besije vanoti vanoona nezvemukati pamwe nekudzivirirwa kwenyika vakavatadzisa kusvitsa mapepa avo nezuro sezvinodiwa nemitemo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vaBesije vanogona kubvumidzwa kusvitsa mapepa avo kudare iri ndo kana vakabuda negwaro renyunyuto pamabatirwa avakaitwa. Rurimi rwechinu runotaurwa nerumwe rudzi rudukuduku runowanikwa mugwenga reKalahari muSouth Africa rweKomanisan runonzi rwatarisana nekuparara zvichireva kuti vechikuru vashoma-shoma vachiri kutaura mutauro uyu vakapera kufa vose ndiko kupfigwa kwemusuo werurimi urwo. Vechidiki verudzi rwechiKomanisan vanonzi vave kutaura mimwe mitauro inosanganisira Afrikaans asi vachisema mutauro wavo. Izvi ndizvo zvakaita kuti chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemabhaisikopo chiri muSouth Africa vaDevson Mudzingwa nevamwe vavo vavanobata navo mukambani yavo yemvura yaAfrica Production vabike bhaisikopo rinotarisa nezvehondo iri kurwiwa nechimwe chizvarwa cherudzi rweKomanisan yekuedza kuponesa mutauro wacho. Bhaisikopo iri, iro rinonzi Lost Tongue, riri kutarisirwa kuparurwa mwedzi uno muNew York muno muAmerica pamwe chete nemamwe mabhaisikopo ekunze kwenyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nasitine hurukuro navamudzingwa kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pebhaisikopo ravo pamwe nemamwe mabasa avari kuita vari muSouth Africa mavagere.
Bhaisikopo rinonzi Lost Tongue rakatitorera makore anopfuura matatu kuti nge tinoripika. Bhaisikopo iri rinotevera mwanasikana anonzi Helena Steenkamp anogara munzvimbo inonzi Andersville kuKalahari Desert uko kwaanogara vanozikamwa sokuti maKomanisan. Komanisan vanhu vari pasi pepoka riya rinonzi vanhu vesan vamwe vanotaura vachiti maBushmen. Donzo renyaya ikatidingindira remufirimu reriri nderekuongorora kufa kuri kuita mutauro wavo. Mutauro wavo nemakore anoita zvuru makumi maviri nemashanu 25,000 years uchinge wavapo, asi kuti pasara nevakuru vatana vanosvika ivo vatatu vanokwanisa kunge vachitaura mutauro uyu. Vamwe vose vari kutaura mutauro weAfrikaans. Saka Helena akanga achitora matanho akasiyana-siyana kuedza kunge achidzidza nokutora mamatanho ekuti mutauro uyu usafa utange uchienda panenge pachienda vakuru vavatatu vasara vachitaura mutauro uyu.
Harisi basa raifanira kunge richiitwa here nehurumende yeSouth Africa kuchengetedza mitauro?
Hurumende nedanho rainofanira kunge ichitauro kuti inge inochengetedza mutauro uyu. Ende uye mudhokumendari umu munobuda nyaya dzakada seidzodzo, vamwe vacho vekunzvimbo iyoyo yeKalahari vachitaura kuti hurumende ingada yakatora matanho ekuona kuti mutauro uyu semimwe mitauro inotaurwa munyika yeSouth Africa yakafanana naisiZulu, isiXhosa, Venda ingada yakaitwa official language. Uyewo zvikoro zvekudunhu iroro revanogara vanhu veKomanisan ava zvakanga zvichidzidziswa mutauro uyu. kwete kuti pange panodzidzwa mumwe mitauro yakafanana neAfrikaans nechirungu. Uye zvatakaona mudokumenta rinoro pane mukuru vakatangawo chikoro chavo sepamba pavo kuseri kwemba kwavanodzidzisa vana nemusomugovera kuti vauye vachidzidza mutauro uyu. Asi hurumende haina kunge yada kubatsira chirongwa ichi kuti chinge chinosvika pakusimudzirwa nemari kuti pave kwechikoro chakakura chekuti vana vadzidze mutauro. Saka hurumende vanoti yakadei chikode wayo kwako kuti inge reosimudzira mutauro uyoyi.
Riri kutambirwa sei baisikopo renyu iri?
Baisikopo ratatanga kunge tichobudisa iko zvino richangotipedza. Tinofara nemagamuchiro ariri kuitwa nokuti pokutanga tati ari kubudisa kudhirinda kuvanhu pane vanhu vatakapa kuti vange vachiona vatipe mafungiro avo. Vazhinji vacho pavaitipa maonero avo vaiti vasvika pakuti kashamara kuti izvi zvinhu zviri kuitika kune mamatunhu here.
Vamudzingwa achizvarwa cheZimbabwe asi nemanzwiro andaita nehurukuro yatiri kuitai munenge muri kunyanyoorerekera mukushanda muchitarisa zviri kuitika munyika yeSouth Africa. Sei makasarudza kudaro?
Tikati kusarudza asi kuti pamwe izvo ndo zvinosarudza. Zvangoda kuziva vateereri zvimwe ndezvokuti nemabasa atiri kuita emadhokumendari akawanda emuAfrica donzvo redu seungano rekuti tinge tinotaura nyaya yeAfrica. Kwese kwangoitika chunja tokwatange tichiita chiri muAfrica tinondoita. So pari zvino pane madhokumendari mamwe atingati mashanu anofanira kunge achipera mukupera kwegore rino. Rimwe zvakare riri muSouth Africa rinonzi Ditirupa, kozi ari rikuSwaziland, kozi ari kumwe rekuLesotho rinonzi Headboys. Kunyika yeZimbabwe tine dhokumendari ratirikuita ratange tirikuita kubva mugore ra2012 gore rinotoratidza kuti tinge tinoripedzisa dhokumendari rori rinonzi Bitter Sugar. Idhokumendari ratinge tichinge tichifirima kunzvimbo yeChisumbanje pedo nokuChiredzi uko vakati pedo nechipinge kuri kutorerwa vanhu minda yavo kuti parimwe nzimbe inozogadzira biofuel.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaDavidson Mudzingwa vari parunare muJohannesburg, South Africa. Kana muchida kunzwa hurukuro yedu navamudzingwa yakareba, endai pawebhusaiti yedu yeShona inoti www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Vanhu vakawanda mudunhu reManicaland vanoti vakatarisana nenzara inotyisa sezvo zvirimwa zvavo zvisina kuita zvakanaka nepamusana pekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vagari vekumarange, Chakohwa pamwe nekuHot Springs mudunhu reManicaland vanoti vave kurarama nemichero yemusango. Mumwe wevagari ava vaTimothy Sigauke vemudunhu rekwaChakohwa vanoti havasati vatanga kuwana rubatsiro rwezvekudya mudunhu ravo.
Takumuna hamuna, tiri padrought, hamuna nechiro. Takade kuedza kudai mafoundation izvo zvinoita hamuna. Izvo zvidzani tiupona ngenyii, nyii munozviziva. Mutiya unode zvinhu zvatinongera nguvako ndokotengesa kapu pache 5 rand pamashop. Ukaonga kuiti $3 autengesa 5 kg. Woendokozia nemvura. Hamuna chikapu vamwedu muno. Tiri panzara yakashata. Handitakangombozviona kubvira ndakabarwa. I'm 73 years old. Hatisi kumbobvira takaone nzira yakadai ngeiyi. Nemvura mwaudzi hamuna. Nguva yaFebruary kudai. Ndiyo nguva inotorwa vanhu mwaudzi.
Mumwe mugari wekumarange vaElisa Chibuwe vanoti vari kurwadzikana zvikuru nevana vari kutadza kuenda kuchikoro nepamusana pekushaya chokudya.
Nzara yatoshata munharaunda mwedu. Vana vachaende kuchikoro. Vana vakanyaende kuchikoro havana chaanodzidza ngokuti vanonga vachitokutsira. Vanonga vasina chikafu chavanonga vacho. Saka vanonga vari kutonetseka. Chikafu muno hamuna zvachose. Patoite dambudziko guru renyaya iyoyo.
Kunyange hazvo hupfu huri kuwanikwa muzvitoro zvemunharaunda iyi, muzvare Abigail Chibuwe vanoti havana mari yekutenga hupfu hwemuzvitoro uhu.
Nyaya dzechikafu muno dzakatooma. Mune nzara kwayo. Nzara isina kana pamwe petinobata. Hapana kana chimwe chetinoita. Hapana kana pamwe petinoone mari. Tine nzara chaiyo yakakura. Anharongorera mange kundotizezaiita maworkers aiuya otenge huku votoenda wokotenga kachifaishi. Pamwe kachifaishi pamhuri yakawanda. Hakaseri, hapana chemunoita. Pamwe kukurunge bota kwakuzha. Kana bota remauyu. Totokurunga totoriya. Ano unosvika zvekuchikoro katoti dezwe akachatozvi zvinotaura ticha. Katoremba kobve miromo inenge yakati papata kuoma.
Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti kuchinja kwemamiriro ekunze ndiko kuri kukonzera kusanaya kwemvura zvakaringana uye kupisa kwakanyanyisa kuri kusiya zvirimwa zvizhinji zvatsva. Nyanzvi dzinoti kupisa kwakanyanyisa uku kana kuti El Nino hakusati kwamboitika muZimbabwe kwemakore makumi manomwe nemashanu uye kuchasiya gohwo regore rino rakadzikira zvakapetwa kukaviri zvichienzaniswa negohwo regore rapera. Hurumende inoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu munyika vanoda rubatsiro rwezvekudya, asi nekubouka kwehomwe yenyika Zimbabwe iyo inoda mari yechikafu inosvika bhiriyoni nemazana mashanu emamiriyoni emadhora inogona kutadza kupa chikafu vese vanoda rubatsiro. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakatara nzara sedambudziko rakaipisisa munyika, vakakurudzira masangano anobatsira kuti abatsire nepaanogona napo pose kuwanira vanhu chikafu. Ndakamirira Studio 7 kuMarange, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, sangano rePremier Soccer League rinorazivisa kuti mwaka mutsva wegore rino uchatanga svondo rekutanga rakubvumbi. Senzira yekugadzirira kutanga kwemwaka wenhabvu, chikwata cheDynamos chinoti chiri kusimuka mangwana chakananga kuMalawi, uko chichanotamba mitambo yekuedzana simba nezvimwe zvikwata zveikoko. Sachigaro wechikwata ichi vaKeni Mubayiwa vanoti chikwata chavo chichange chichitamba nechikwata cheChicken Inn mumutambo wavo wekutanga muPremier Soccer League. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Tatamba nechikwata chinonzi Chicken Inn chikunotambira kuBlawai. Tatanga neaway game ndochachanotamba musi wa 2 April.
Takatarisa kuti pari zvino mune murairidzi mutsva uyezve tiri kunzwa kuti mune vamwe vatambi vakabva kunze kwenyika. Zvinorevei izvi kuchikwata chenche Dynamos?
Taona isu zvakakodzera kugadzirisa. Makaita kuti bhora redu risasimuke zvakanaka season yapera ya 2015. Takaona kuti tairemerwa nenyaya yekuti hatisina coach ainyatsokwanisa kuraidza vatambi zvinoita, uyezve taisina vatambi chaivo vanonyatso tamba zvatinofungira kuti tihwine. Ndosaka takakundikana. Saka takaona kuti zvakakodzera kuti tiunze vanhu vanokwanisa kusikozadzikisa nzvimbo idzo.
Zvii zvamuri kuita mukugadzirira mitambo yenyu ichange ichitanga mwedzi unouya?
Ndikati kubvira kuuya kwakaita coach hasati azorora, tanga tiri kungoita mafriendly matimu akasiyana siyana. Takatamba neinonzi Cabo Warriors vekuZambia, tikaikunda takairova 2-0. Izvezvi tikusumira mangwana kuenda Malawi kunotamba netimu dzekuMalawi. Tinotamba 2 games todzora musi wechipiri. China chacho futi vataenda kuTanzania kunotamba magames oti zvoratidza kuti patinozotanga season tinenge tamugedzuku.
Sei mafunga imi kuti mutange kuenda kunoedzana simba nezvikwata zviri kunze kweZimbabwe pari zvino?
Ndozvatinofunga kuti tikamboedzana nezvimwe zviri kunze kwenyika zviri bheta, nekuti kuti titambe nemumwe wacho tichatamba nawo hazizonyatsotipa urongwa hwedu hwatoda kuti tinyatsoita. Saka regaitotamba nevamwe tichigadzira ivo vachazotamba navo muno mu, ndozvataona zvakakodzera.
Pane zvamungade kutaurira vatsigiri venyu here zvingange zviri kuitwa nechikwata chenyu uyo mwaka mudzva uri kuuya mwedzi unotevera?
Ndoda kuvati ngavauye vatsigiri chikwata chavo, varambe vachitsigira chikwata chavo zvavanga vachiita. Ngavasagara kumba, ngavauya kubhora vazotsigira chikwata. Ende uyezve tine kochi munyowa nemaplayers manyowani, tingativapei mukana wokuti vagadzirise vachiita kuti bhora yedu igozonaka mangwana. Timbohapa mukana zvishoma shoma, tisakurumidze kubva tabva tati hei hei hei. Ndozvandokurumidza kumhure yedu yeDynamos, bhora yedu rinonaka maonero angu handii.
Sachigaro wechikwata cheDynamos vaKeni Mubayiwa vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro yakaita zvino munyaya dzemari munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi.
Komiti yeparamende inoona nezvemari inoudza chikwata cheInternational Monetary Fund chiri muZimbabwe kuti IMF igadzirise ukama hwayo neZimbabwe kuitira kuti bhanga iri richitanga kukweretisawo nyika mari.
Bhanga guru renyika rinoburitsa mashoko ekudzikamisa hana dzeveruzhinji kuitira kuti vasarohwe nehana vachifunga kuti mari dzichashayikwa mumabhanga.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri. Tokusiyai mina Marvelous Mhlanganya uye naChris Gande.